Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kukadzi 11/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kutsigira vaive mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano kuBulawayo vachiti
mutsangano we3+3 wapindwa mapongwe, mutsangano we3+3 wava mutungamiri vevanhu vezano.
Asi vezanu PF vari kuramba kuti ndivo vaparadza bato iri vachitiwo
ngoti nyonga nyonga isu hatisi mastructures avo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga nyonga yaaita. Hatina kutorerana masimba, hatina marecalls ataita.
Ko, ndiani achasimudza mukombe weAfrica Cup of Nations nasi pakati peIvory Coast neNigeria? Ii ndio mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova vamwe vevakuru mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vaAmos Chibaya navaOstalo Siziva vange vari muBulawayo nhasi vachienderera mberi nemisangano yavari kuita matunhu ose enyika kukura nzira kuti vaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaparure rimwe bato idzva. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya nezvemusangano wanhasi.
Musangano semisangano yese yatiri kuita nyika yose kumaprovhinsi ese ari gumi. Misangano yandiri kutungamirira ini semurongi womusangano tichizivisa vanhu kuti purezidendi wedu baba vachamisa hongo vakasiya zvibato re3+3 asi havana kusiya zvematongero enyika. Vachamisa vakati ivo ndava kunoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe, ndava kunoshanda nevanhu veZimbabwe kuti tinge tichiva neshanduko munyika yeZimbabwe. Tichizivisa zvakare machandozi edu kuti naivowo vanowanikwa vari mukati neboka remacitizens eZimbabwe avo anotungamiridzwa napurezidendi vachamisa.
Ko, ivo vachamisa havakwanisi here kuenda kunotaura nevanhu sezvo varivo vakatora danho racho?
Mashoko akanaka iwayo sezvamunongoziva kuti basa rokuunganidza vanhu ibasa rinoitiwa nemurongi womusangano. Naizvozvo vatiri kuudza ava mukoma Zulu ndo vanhu vatarishanda navo ku3+3 ende vachamisa vakati haiwa ini handichinei nechokuita ne3+3 ndo saka muchiona isu vana Chibaya tichifamba tichizivisa mhuri yeZimbabwe. Vamwe vanga vakufamba vachinyepa kuti vachamisa vakunoita zvechifundisi, vachamisa vakunoita zvekunoparidza vachamisa mufundisi womwo asi mutungamiri zvakare wezvematongero enyika.
Asi tiri kuona ka vanhu ava vaakutopfeka hanzu itsva dzeblueds, zvinoreva kuti ndo dzinenge dzaakushandiswa here nebato ramuri kuronga kuumba?
Haiwa, ipapo mukoma Zulu, regai tivambuke bridge tasvika pabhizi. Hapasati paakunzi hanzu dzeblue dzinoreva kuti chinyava, zvimbori zvitsveko izvi, asi mirirai zvenyu nguva ichakwana.
Saka kwamabva uku vanhu vari kuti kudii?
Vari kuti haiwa musangano we3+3 wapindwa mapongwe, musangano we3+3 wava mutungamiri vevanhu vezano.
Pane chingakanganisa here zano PF kupindira zvakare kana ichida mubato idzva rinoda kuumbwa iri vachibaya chii chasiyana vamwe vangada kuziva?
Poto dziri kusukwa mwana marangu ende zviri kuitika zvose izvi vanenge vachiita zvekufamba vakatikamata menzira vano sara pa project icho.
Vaiona nezvekurongwa kwemabasa mubato reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare muBulawayo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanoona nezvenyaya dzematongerwo enyika mubato reZANU-PF vaMike Bima, tikavabvunza nezvekuti ndivo vari kunzi igonye raparadza CCC.
Voti nyonga-nyonga isu hatisi mastructures, voti nemastructures edu. Mastructures edu haana nyonga-nyonga yaita. Hatina kukirea na masimba, hatina marecalls ataita. Marecalls haru kubwa kwa opposition, haazi kubwa kwa CCP. Isu sechwa mizaret, hatina, tini taito funga kutitazorora, tapeza ma general elections. Asino kuda kwa kukutu mavakanze zikana hawa po, kana tawu dzotwana mvakadzi spinata basa kuti tifile mavakadzi zio saka marikos are not from ZANU-PF, they are from the opposition itself.
Mashoko evanoona nezvematongerwo enyika mubato reZANU-PF vaMike Bima vari parunare muHarare. Paita maonero akasiyana pamashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti hurumende yavo yave kuda kudzika mitemo yekudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Vamwe vari kuti mashoko avaMnangagwa akanaka chose, asi vamwe vachiti muromo wagara hawo hausarirwi nerwizi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDavidson Mutashu.
Kuteramiswa kwedhora remuno muZimbabwe kana tichiri enzanisa nedhora rekuAmerica nhau yakakosha zvikuru, nekuti kuramba richidonha kwariri kuita zviri kukonzeresa kuti zvideredze uremu hwemari iri muhombodo dzevatengi uyewo nemari dzinenge dzichitambirwa nevashandi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Kubudikidza nekuti zvinhu zvinenge zvichiramba zvichingokwira, saka kukwira kunenge kuchiita zvinhu zvichiteverana nekudonha kunenge kuchiita dhora redu. Zvinhu zvatinoona isi kuti zviri kutsimbirira voruzhinji, nokuti zvinoramba zvichivaswededza kuurombo hwakanyanya.
Ko mashoko avaMnangagwa ekuti vari kuda kugadzirisa nyaya yedhora iyi munoaonawo sei?
Zvinorakidza kuti vane reality uye vari kurarama nekuziva kunetseka kunenge kuchiita vanhu muugaro. Saka tinotenda nemashoko iwayo maringe nekuti kwataura kureva kuti pane zvakawanda zviri kuitwa zvichiita kuti zvidzikamise uremu hwemari yedu.
Ko imiwo seve mabhizimisi muri kuitawo sei kuedza kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri rekukwira kwemutengo yezvinhu?
Tagara tiri kuita misangano yakasiyana-siyana nemapazi akasiyana-siyana ehurumende kuedza kumhanyidzana kuti tinge tichiona kuti ndedzipi nzira dzingaite kuti mitengo yezvinhu iderere. Ndofunga pamashure apa mitengo yakabva yati simukei kubudikidza nekudzoserwa kwakaitwa maimport duty pama basic commodities, uyewo nekututsirwa kwakaitwa mutero kana muripo weVAT pane zvimwe zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira nyama yemombe, nyama yehuku, uyewo nezvimwewo zvanga zvagara zvisina VAT. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvasundaidzawo kuti mitengo inge ichingonanavira kurutivi rwose kubva kuZim dollar uyewo nekuAmerican dollar.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uyangari mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State muSouth Africa Dr. Calvin Mudzingiri.
nyaya yemari inyaya yatogara tichitaura nezvayo kuti chikuru paufumi hwenyika zvigadzirwa atingati magoods nemaservices. Mari inozongoshandiswa kuti nyoro vese kuchinjana kune kuchiita vanhu zvitengwa nezvigadzikwa. Zvinogona kunge zvichinetsa kuti hurumende iise mitemo yokusimbaridza dhora. Chokutanga chinofanga chaitika ndechekuti zvinogadzirwa nezvirimwa tingangoti kushanya zvive zvinhu zvinongoitika zvinobva zvakonzera kuti pave yatingati activity yakawanda. Naizvozvo iye zvinezvi tichitarisa zvinoda kuitwa nehurumende kuisa mitemo yepamapepa handizvo zvingagona kuti simba redhora ridzoke.
Zvine matambudziko akaitawo sei kuvanhu?
Iye zvinezvi tikanyatso kuchitarisa tinoona sokuti ndedzimwe dzenyaya dziya dzekuti hurumende inoti yaisa mitemo. Mitemo yacho inogona kuva mitemo inobira vanhu atingati mabusinessmen mari dzavo, nokuti inenge yakuvamarikidza kuti vashandise mari isina simba vodzoka ivovo vopedza vashandira mahara. Takazoona makore akapfuura kuti mabhizinesi nezvitoro zvakavhara zvakawanda inyaya iyo yokuti vanhu vanenge vachizomanikidzwa kushandisa mari inenge isingaenzani nezvinhu zvinogadzirwa munyika. Inyaya huru kuti nyika ikamboyambonzi yaita dhorarize idzoke kuti izoshandisa mari yayo.
Munorevei apa?
Inyaya yekuti vanhu vanenge vasina chivimbo nemari inenge iripo. Saka naizvozvo zvinoonedza kuti vanhu vagashire mari yavanoziva kuti nemamakore vakachengetera mari dzavo mumadura emari mabhenki iri foreign currency vakazoiwana angori mapepa. Marwadzo anopinda vanhu nekuda kwenyaya dzakadaro anoita kuti agare mupfungwa dzevanhu kwenguva dzakareba zvokuti.
Nyanzvi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State muSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri vari parunare muSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti awana mwena wange uchishandiswa nevarwi veHamas muGaza pasi pemuzinda wesangano reUnited Nations Relief and Workers Agency. Israel inoti uhumwe humbowo hunoratidza kuti vashandi vesangano iri vari pasi peUnited Nations vari kushanda nechikwata cheHamas, asi vemuPalestine vari kuramba mashoko aya. Kupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Mambo Charles wechitatu vaenda kukereke nhasi kekutanga kubva zvavanzi vane chirwere chegomarara. Vaenda nemudzimai wavo amai Camilla kukereke St. Mary's Magdalene pedyo neSandringham House. Muzinda weBuckingham Palace wakazivisa nezveurwere hwavo nemusi wemuvhuro. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai muchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Nicole Mawere, avo vanoshanda nekambani yeRadiant Technological Company Internet of Things. Ngatinzwei vachitsanangura.
Right, isusu seRadical IoT zvichimirira Radiant Technological Company Internet of Things. Tiri kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana zvine zvekuita netechnology kungoti upenyu hwedu ungoreruke. Chatinacho izvizvi chakutopinda pamarket. Gas iron ingori iron vazhinji vanoziva dziya dzinoshanda nemarasha. Saka isusu pane kuti tiite nhamo yekuti kutsvaka huni kuzogadzira marasha chichi tagadzira inoita kuti ishande negas, sezvo dzimba dzizhinji dzaakushanda nemagas stove. Takangoti kana iwo wakuda kuaina unongobvisa stove yako ogadzika zvako aini yako yototanga kutofunctiona. Tine zvimwe zvakawanda sema ECD learning machines zvange zvichibatsira vana vedu pavanotanga kuenda kucreche. Zvichivadzidzisa masubject ese, malanguage ese kuti vana zvivarerukire mukudzidza zvisangoperere kuchikoro chete. Chimwe chatinacho iSmart Electric Key inenge ichishanda mudzimba, inenge ichishandisa remote kuloka nekukinura madhozi edu kuitira kuti pamba panatso kuchengetedzika. Usazokanganwa kuzoloka dhoo uchizofunga kuti kuzodzoka kuzoda kutsvaga kii chichichi, zvinenge zvingori nyore sezvinongoitwa pamota kana magedhi aya anenge ane maremota. Zvinoterukira.
Vakawanda pavanonzwa pachinzi electronic design vanofunga kuti mabasa anoitwa nevanhurume. Imimi semunhukadzi ari mubasa iri, ndeapi matambudziko amungati masangana nawo?
Chokwadi vazhinji pavanotongonzwa kuti electric vanobva vatongofunga kuti ndezvevarume. Asi vanhu chavari kufanira kuziva ndechekuti kana vanhukadzi tiri kutokwanisa kutoitawo zvinhu zvakadaiwo. So matambudziko andingati tinosangana nawo ndeyekuti patinenge tichitsvaga kana atinoti mainvestors kuti tibatsirike mukugadzira zvinhu zvedu, vamwe vanogona kusanatsokuvimba nesu vachingoti sezvari munhukadzi angagone kunatsozvigadzira chaizvo chaizvo. Panenge pachida momo unenge uchimira naye seizvizvi. Pane pamwe pekutoti tinenge tichida kutsvaga vanokwanisa kutibatsira kuti sponsor kuti zvinhu zvedu zviende mberi, totofanira kutoita kuti pange pane munhu rume anenge aripo anooneka kuti vanhu vavimbe nesu kuti kana patova nemurume zvinhu zvinobudirira. Asi vanhu chavava kufanira kuziva ndechekuti kana vakadzi vanotogona zvemasainzi izvizvizvi.
Chii chakaita kuti munge muchisarudza basa iri?
Inini sedunga munhu kwandikanyanya kusimbira kwacho kuzvinhu zvemasainzi sciences, zvemaatsi, zvezvimwe izvizvizvi zvanga zvistori zvangu, nekuti ndiri munhu anoda kuziva-ziva nezvetechnology nezvesainzi zvakanyanyisisa. And zvisineiwo ndakabva ndasanganawo nevanhu vanenge inini vanodawo zvekuita zvetechnology nekungogadzira zvinhu zvitsva zvinenge zvisati zva. Pane zvimwe zvokuti tinenge tichingofunga sevanhu kungoti dai zvaidai, dai papa nechinhu chakadai chandaikwanisa kushandisa zvaibva zvatoita. Saka takasanganawo vanhu vane chido chekuda kuti tigadzire izvozvo zvacho zvinenge zvichingoshuvirwa nevanhu kungoti zviitike kuti upenyu hwevanhu hureruke.
Nhasi tichipemberera zuva reInternational Day of Women and Girls in Science, ndeapi mashoko amungada kusiyira vamwe vasikana kana kuti madzimai echidiki ari kudawo kupinda mumabasa esainzi aya?
Chandingataure kune vamwe vanhukadzi as a day yatiri kucelebrata women in science, chandingaudze ndechekuti zvavaunoti haugoni zviyezve, prove them wrong. Usatedzere kuti society kana nharaunda yako yati zvinhu uri munhukadzi saka ufanire kuwanika pakadai. So ita zvavanoti izvozvo zvaugoni, urakidze kuti unogona, nekuti pauno zvikaperera pakungotaura chete vanhu vanoramba vasingavimbi newo vachingoti izvi zvaungambozvikoni.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita namuzvare Nicole Mawere, avo vanoshanda nekambani yeRadiant Technological Company Internet of Things, uyezve vachitungamira nevamwe chirongwa chekubatsira vemabhizimusi achangotanga. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvemukare chimwe chirongwa, svondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasi.
Atereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini wenyu wemazuva ose tanonoka wande ndichiti nhasi pane mubvunzo wakaoma unobva kune umwe mutereri. Ngatinzwei mubvunzo uyu.
Ndaita dambudziko rekutadza kunzwisisa verse inowanikwa pana 1 Corinthians 15:29 iyo inoti kana zvisina kudaro kuavo vanobhabhatidzirwa vakafa vachagoita sei kana vasingatongomutswi vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa. Mubvunzo wangu pavhesi iyi ndewekuti munhu anogona here kubhabhatidzirwa vakafa? Munhu anogona here kubhabhatidzwa panzvimbo yehama dzake dzinenge dzakafa dzisina kubhabhatidzwa? Vhesi yangu yechipiri iri pana 1 Peter 4:6 iyo inoti nokuti nokuda kwaizvozvi ivhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutovo wavanhu asi vararame nemutovo wamwari pamweya. Ivhangeri inoparidzirwa vakafa nenzira ipi? Ivo vasizazokwanisa havo kutendeuka vanogoparidzirweiko ivhangeri?
Kutibatsira kunzwisisa vhesi iri ndamhanyira kuna Reverend Oliver Mandisodza. Reverend Mandisodza, makadini? Manzwa mubvunzo. Ini ndombosviduruka kusvika mapedza kutitsanangurira.
Kasuwai wadiwa watereri. Chikutanga tasa sogura mwari. Na 1 Timothy 2:5. Paulo notaura achiti. Nokuti kunongova na mwari mumwe chete. Nomurevereri mumwe cheteo. Pakati pa mwari na vanhu. Ndiye Kristu Jesu. Zoreva kuti atigoni kumiririra hama dzedu nyangwe tichidzida zvakadi. Kunyanyanyanya kunyange dzakatofa hazvichatogoni. Zvinoda kuti munhu atende muna Kristu Jesu agosvika paanobhabhatidzwa. Zviva nemucherechedzo nezvazvinoreva kumunhu iyeyu anenge atora danho rekubhabhatidzwa. Zvino muzvinyorwa zvake Paul hapana patakanzwa zvichitaurwa netsika iyi yekuti vapenyu vangabhabhatidzirwa vakamirira hama dzavo dzakafa. Kureva kuti tinofanira kuziva zvinoreva kubhabhatidza. Mabasa aapostori Acts 22:16 inovhairabva pachena kuti zvinongoreva badzi kusukwa kwezvivi nekuwa neukama naKristu uye nevamwe vose vanotenda muna Kristu Jesu. So hatitarisiri kuti tingaive neupe neukama nevanhu vakafa nekuti havachanzwi havachazivi. Chavo kwakungomiririra badzi zuva rekumuka kana rikuya kwaKristu Jesu, vamwe vachimukira kuupenyu vamwe vachimukira mukutongwa. Waroma 6:4 inotaura kuti mucherechedzo wekuigwa pamwe chete naKristu iyo nyaya yekubhabhatidzwai murufu zvichireva kuti tichazomukazve muupenyu hutsva. So hama dzangu, zvingatiomera zvingatinetsa kuti tingava nemibvunzo yakawanda, tinofanirwa kuziva kuti kunyange Jesu paakange aakuenda akati kana mabhabhatidza madzidzisa vese vanenge vatenda kudzidziso yenyu movabhabhatidze. Zvoreva kuti chinhu chinoitwa kuvapenyu uye nevapenyu. Tichitasazve pane mubvunzo wabvunzwa kubva kuna 1 Peter 4:6 shoko ringaparidzwa nemuto upi kune vakafa? Hama dzangu, shona idi nditaura kuti seri kweguva hakuna munamato. Pakunyorwa kwaitwa nhau iyi naPauro uri kuratidza kuti chinhu chakaitwa avakafa vakafira muna Kristu vakabhabhatidzwa wanetarisire kuti wanozomuka. Haisiri nhau yekuti tiri kupiwa zvekuita kuti tinofanirwa kunobhabhatidzirwa kana kunoparidzira vanhu vakafa. Hawana chavakatonzwa. Tikatarisa zvakare soko raMwari kuna zvakazarurwa 13:14 inotaura kuti kubva iko zvino vose vakafa vachifira muna Kristu vakaropafadzwa wazorora pakubata kwavo asi mabasa avo achavateerera. Zvoreva kuti hatinazve rimwe basa rachatarisira kuti ringaitwa nemunhu akafa kunze kwekumira chete kutongwa nekuda kwezvaakabata. Wahibheru 9:27 vanhu vakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugouya. Zvobva zvabudisa pachena kuti hakuna chinoitika chingatarisa kuti chingaitike kana munhu achinga afa nekunga achizotarisa kumuka pano yaKristu. munhu wese unomuka zvongora kuti umwe unomukira kuupenyu usingaperi umwe unomuka kunotongwa nekuenda kudziva remoto sezvo zvinotaurwa neshoko raMwari. Ndatenda Mwari wakuitire zvakanaka. Amen and amen.
Tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza. Vatereri, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, nasi kune makuerere makuru kuIvory Coast, uko nyika iyi iri kutamba neNigeria mufinari yeAfrica Cup of Nations kana kuti AFCON. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata mumwe muongorori wenhau dzemitambo ari kuteverawo zviri kuitwa kuIvory Coast, vaDavid Siampondo, vanhu vachizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Ayo, uyu mutambo uyu uchanakidza zvikuru sei, nekuti tikatarisa mateams ese kana kuti zvikwata zvese zviri zviviri, zvikwata zvine vatambi nyanzvi dzinotambira kunze kwenyika ende uye vatambi vane talent yatingati iri pamberi zvikuru sei, asi ndiri kuona senge Ivory Coast ndiyo hayo ichakunda.
Simba reIvory Coast riri papi?
Simba reIvory Coast ndiri kuona senge nini rakawandira pamidfield yavo uye kustrike force yao. Vakomana wacho vanokwanisa kunanga mambure zvisina kuti tingapokana napo ipapo. Nigeria wo inayo vana Victor, asi Cote d'Ivoire na vatambi vayo vakawanda varivo vanokwanisa kuti vange vachikurira plus futi home support vanenge vainayo.
Ko iyo Nigeria wo tingati simba rayo riri papi?
Simba reNigeria ndiri kuona sengeni nangu riri pa resilience kuti havakasike vaneta kana kubuda mugame kana kuti vadyiwa. Sezvo ndataura kuti uye ine vatambiwo zvekare vane zvipo. Mukatarisa vana Victor vatiri kutaura vakomana vekuti kana muka akawana mukana haatambisi mukana wokuisa mambure.
Takaona kuti zvikwata zvine mukurumbira zvakanetsa kachaizvo zvichitamba nezvikwata zvisina mukurumbira wakaenzana newavo. Paraviri ava une mukurumbira kupfuura umwe ndopi, Nigeria neIvory Coast?
Nigeria ine mukurumbira kudarika Ivory Coast kana tingada kuti tinanganidze ne tichienderana nema statistics uye ne tikaenda position to position nevatambi vacho kubva makare kare. But sekutaura kwamaita kuti muchaona kuti pane kakushanduka kuti ataiti mapowerhouse akuita achidzikira ende manyika dzataiti hadzina kunyatsokurumbira panhau dzenhabvu idzi ndo dzanga dzakuita dzichikatyamadza vanhu kuti aiwa ko nhabvu dzayasimukira kudai mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. So ndo zvatakutoona kuti pakuita kakudhinga kwakechikero kuti Nigeria yaisimbova pamusoro izvezvi yakuita senge yakutatsurwa kubviswa pamusoro ipapo neCote d'Ivoire tichitarisa nemutambiro uri kuita Cote d'Ivoire izvezvi.
Saka iwe unosupporta ipi apa David?
Inini hanhasi ndiri kumhanya neCote d'Ivoire.
Aiwa, takamirira chese kuti tione tichizvinoitika, vaita kuhama yako.
Anditi aiwa, no, tinofara chose.
Yo, hurukuro yaitwa naTanonoka Wande nechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, vaDavid Siampondo vari kuNorth Dakota. Uyewo muAmerica nhasi kune mumwe mutambo mukuru uchaonekwa nevanhu vakawanda muAmerica nepasi rose weSuper Bowl weNational Football League kana kuti NFL. Zvikwata zvinoti Kansas City neSan Francisco ndizvo zvinenge zvichitatsurana mumukombe wanhasi uyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vari kutsigira vachamisa voenderera mberi nemisangano mumatunhu ose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Kid Tube munhau dze. isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA iNdebele.